Zvare netsai dzinorwa vakasvitsa makore makumi mana nemaviri svondo rapera izvo zvakange zvisingatarisirwe nehama dzavo. Muzvare dzinoreva vanoti vakarwara zvakaipisisa kwemwedzi inodarika mitanhatu mushure mekunge chirwere chegomarara chapararira nemuviri wavo wose. Muzvare dzinoreva vanoti vakazowana rubatsiro kubva kune mumwe mukadzi akamboshandisa mishonga yechivanhu yakarongeka pamwe nemishonga yaaipiwa nana chiremba izvo zvakaita kuti vapore.
Pane mifungo yekuti kenza chirwere chisingarapiki uye chirwere chekuti kana wabatwa kenza magumo kufa. Asi kubva muexperience yangu ini ndakadzidza kuti chirwere chekenza chirwere chekuti chinogona kurapika kana kuti chinogona kukondroriwa kusvika munhu wakukwanisa kugara zvakanaka une kenza iri mumuviri asi isingakuurayi.
Muzvare dzinoreva vanoti vava kukwanisa kufamba nekubikira mhuri yavo izvo vanoti zviri kushamisa vanhu vakawanda kusanganisira vemhuri.
Iko zvino ndinonyatsokunzwa kuti ndakagwinya. Mazuva ano ndakutopindawo mukicheni mangu ndichibika zvinhu zvandaisagoni kuita. Of course handisati ndapaweti yangu chaiyoyo iri normal but ndinonzwa kuti nyama yangu yakagwinya. Pandakatomboenda ndichisuggesta nyaya yekuti ndauda kuchinja diet ndauda kuenda pamaherbs ndakaona kuti zvinhu zvaivaremera kuzvitambira asi nenyaya yekuti my doctor is very good and uye munhu wekuti mukatanga kutaurirana anokunzwisisa akangonditaurira kuti usabva pachemotherapy kana une zvauri kuda kuedza edza hako but usabva pachemotherapy then tozopota tichiona kuti zviri kuimprova here.
Muzvare dzinoreva vanoti chiremba wavo akashamiswa kuvaona achifamba apo vakaenda kunomona mwedzi wapera. Pari zvino vanoti vavariro yavo ndeyekuti vanhu vane chirwere chegomarara vazivewo zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo.
Musi wandakatanga kuzokera kwachiremba ndisisiri muwheelchair was shocked. Akaita kunge achadonha akasimuka ndogara pasi. He couldn't explain what was happening. Akangonditi netsai whatever you are doing, continue doing it because zviri kukushatira. Ende chandakaona kuti zviri kushanda ndechekuti shamwari yangu ari kuuk akatangaundiudza zvedaiet akatangawo kurifira vamwe vanhu kuti nditaure navo pandakakudza kuti ndaiprova zvakanyanya.
Mukoma wamuzvare dzinoreva, muzvare Mary dzinoreva vanoti vakanga vasisina tarisiro yokuti mwana wamai vavo aizorarama. Dr. Chris Zimbizi, avo vakakura vese namuzvare dzinoreva kurimuka kukadoma, vanoti sokudzidza kwavakaita kuvachiremba, munhu anenge ava negomarara rinenge rapararira kudai kashoma kuti ararame.
Under normal circumstances kana yaspread atinoti metastasize kazhinji kazho vawanzorarama.
Amai vimbai zvishumba vanoti mhuri yese yaive yatomirira kufa kwamuzvare dzinoreva asi vakazoshamiswa kuona murwere wavo achiita zvakanaka mushure mekunwa mishonga yechivanhu yakarongwa zvakanaka nenyanzvi pamwe nemishonga yechizvino zvino.
Ndangatotomisa mupurema somwana tichinomisa mubhatsini rumumo tichimugezesa achidzoka tichingoti mangwana akuidzi. Mangwana kwizi zvizambia kuwatsva kugara takazviaina zvimari padivi zvokutiwo tigotengawo makavichi asi Mwari vanoshamisa. Mwari vakatigonera, Mwari vakatigonera, tinovatenda.
Mumwe chiremba anovamazvikokota munyaya dzechirwere chegomarara Dr. Anna Mary Nyakabao vanoti mamwe maherbs anoshanda zvakanaka mukuvaka muviri wemurwere. Asi mutungamiri weZimbabwe Traditional Healers Association vaGeorge Kandiero vanoti vana chiremba havadi kubuda pachena nezvemishonga yechivanhu yakarongeka nokuti vari pamakwikwi ekuita mari.
Competition again. What would you do honestly? If someone claims to be doing something that you charge a whole lot of money for and zvirikubudisa mari nemakemo iwayo umwe munhu anongotora maherbs opa munhu obva aita musha hazvinyatsi kuita kaizvo. Shora basa rawangu ndiko competition yanongocha izvi but they know what it works. Kutorine wedzo vamataura rekuti gomarara nekuti nhuta ndiyo ndiyo yagara iri kubva pachigare vakuru vedu vanoziva magadzirirwo ayo morakika chaizvo mara prostate cancer vanetsa vachichi cervical cancer tinavo vanhu vari kubatsira vanhu vachitopora zvichitoita mushi. Ende vamwe vacho vanoto advisa kuti stage yasvika munhu hatichaigoni. Vamwe vanokuudzai kuti apa tinombotry mishonga mizhinji, chikafu kubva kuna ananyevhe, mubora, black jack, zvese mishonga, but tichishandisa sechikafu. Ndosaka kudhara kwaigadzirwa nhoki dziyadziya nechi chimwe chacho chikafu chatinofanira kutodya regularly kuti munhu asabatwa nemakenza. Ende mazhinji acho akukonzereswa naiwo marefined foods atiri kudya.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chegomarara ndicho chaive kuuraya vanhu zvakanyanyisa kudarika zvimwe zvirwere. Chirwere ichi chinonzi chiri kubata vanhu vatsva vanodarika zviuru zvishanu pagore rega rega. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzira kuti zvipatara zvose zvehurumende zvirape pasina muripo varwere vose vane gomarara. Ndakamirira Studio 7 Questly muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.